manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 17, 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda munyika voshora zvikuru kurohwa kunonzi kwaitwa mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Kanembe vanozivikanwa nerekuti madzibaba veshanduko. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri kurufu rwevaimbo wemutungamiri wenyika yeZambia Varupia Banda. Indwe mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti munyika maberekera ingwe zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzaro kwasara vhiki rimwe chete kuti nyika iende kusarudzo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights raburitsa padande mutande raro reTwitter kuti vaGodfrey Chidau Karembera nengo yebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vanozikanwa nekuti madzibaba veshanduko varohwa vari mumaoko emapurisa kukamba yeHarare Central. Sete lecturer inotiwo vari kupomerwa mhosva yekusazvibata zvakanaka paruzhinji vachinzi vanga vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vaNelson Chamisa ve Posi bazi rezvekuburiswa kwemashoko rati opadande mutande reTwitter pari kuitwa tsvakurudzo nezvenyaya yekusabatwa zvakanaka kwavakarembera vari maoko emapurisa. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kuongorora nyaya yekuti varohwa vari maoko emapurisa uye imwe nyaya vari kupomerwa yekuti vange vachitsvaga rutsigiro zvisina mvumo yemapurisa nekunziwo vatuka mapurisa pavange vachida kusungwa. Mutauriri weCCC muzvaye fadzai maere vatiwo imwe nengo yava maitokozile dhuve vari kuda kutsvaga chigaro cheukanzura kuumuzimwane ward 20 vakarara vachishungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANPF.
CCC hatisi kufara zvamuchose electoral environment iriko ZANPF iri kushandisa mhirizhonga neviolence nhasi chaiye madzibaba veshanduko vasungwa pedzezvondo vavarohwa zvakare takaona kukwekwe vamwe ZANPF vakakonda mboneni nyuve zvakare tine nyaya yaErasmus Nyandoro kuHarare East akarohwa zvakare nevanhu nemapurisa uye kuHarare East kwaitika violence nematags ezanupf tine nyaya ya Tuvekile Dhuve ari kubawayo zvakare akarohwa nematags ezanupf.
Mune imwewo nyaya bato reZANPF rinoti rinoda kukunda sarudzo zvakachena uye ishuviro yavo kuti mapato ese zvematongerwo enyika akwanise kutsvaga rutsigiro. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare murongi wemusangano nekufambiswa kwemabasa mubato reZANPF vaMike Bima vati bato reZANPF rinoda kuti mapato ese avachakwikwidzana nawo musarudzo vatsvage rutsigiro vakasununguka uye kusina mhirizhonga.
As we go into elections, all parties should be given the opportunity to go and sell what they want to do as a government. We'll carry the day, so we've no fear. We wouldn't want to run a race where we run it alone. Otherwise, there is no competition. So we are as a party. we would like to compete. We are ready for competition, and we will win in that competition. But we want to win in a free and fair manner. That's why we, as a party, we don't condone issues of violence. We want fair play.
Tatarisana ni sarudzo mapato esemunyika anofanirwa kupiwa mukana wekutsvaka rutsigiro pamwe nekutaurira vanhu zvavachaita kana vave hurumende. Atichi uye atidi makundano atiri tega. Sebato tinotoda kukwidzana nevamwe uye tichahwina asi toda kuhwina zviri pajekerere. Hatitodi mhirizhonga.
Vatiwo bato rezanupiefu riri kushandisa sarudzo dziri kutarisirwa muna kurume sechiyero kuona kuti zviga zvehurumende zviri kutsigirwa here. Vaenderera mberi vachiti bato ravo ratotangawo kupa ruzivo kuna vachange vari panzvimbo dzekuvhoterwa kana kuti mapolling agents. Asi muzvare maere vati ibasa rezanupiefu kutaura zvekusada mhirizhonga asi vachiita.
Kuti zanupiefu inotaura sezvaita vabii naizvozvo kuti havasi kuda mhirizhonga asi on the ground mhirizhonga ndoyavari kutoshandisa.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vasidix muradzikwa vatiwo mamwe mapato munyika haasi kupiwa mukana wokutsvaga rutsigiro.
Rinonyanga rinohwarara uyezve dindingwa richinji mavararo. Zvinhu zvizhinji zvinovimbiswa nekutaurwa nebato rezanupiefu asi nguva zhinji harizozadzisi zvarinotaura. Mamwe mapato haasi kuwaniswa mukana yakakodzera. Anoshandisirwa mhirizhonga nemitemo yainonzi lawfare pachirungu kana vachida kuita marali kana kuti vabudewo zvavo pazvivhitivhiti kana nepedzero dzenyika panguva yatikasasana navo mabaelections harisi kuitika zvinhu izvozvo. Saka yangorowo mashoko zvavo kwete kuti ndo zvarinoita bato iri bato remhirizhonga.
Sarudzo dzemabaelections dziri kutarisirwa kuitwa musi wa26 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri kurufu rwevaimbo vemutungamiri wenyika yeZambia Varupia Banda. Nyika dzanga dzine vamiriri parufu apa dzinoti Namibia, South Africa, Botswana, Eswatini, Angola neDemocratic Republic of Congo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mumiriri weWarren Park mudare reParamende vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaShakespeare Hamauswa vakambodzidzisa paMulungushi University kuZambia.
Rufu rwavaRupia Banda ndingati rufu rwuri kuchemewa nevanhu vemuSouthern Africa kunyanyanyanyawo vanhu vemuZambia. Nasi tichitarisawo kuti munhu angari national leader kuZambia akava vice president wenyika yavo kubva muna 2006 paakasevhawo nguva iyoyo Zambia yanga iri ichiendawo matingati muchirungu through transformation yekuti nyika yavo yakanga ine ikonomi yaigadzikana zvematongerwo zvehupfumi zvanga zvichigadzikanawo munyika mavo pachitungamirwa navamwana wasa. Asi vaRupia Banda tinozoona zvakare vanhu pavanofa vanhu vanotarisa zvavakaita zvakanaka asi pakupedzisira rwendo rwavo haruna kupengerwa pera zvakanaka pavakanga vachiri muhurumende.
Ende zvipi zvimwe zvipomerwa izvi vaHamauswa?
Tinonoona vaRupia Banda vari munhu zvakare akazenge akupomerwa mhosva dzekunge achiita nyaya dzecorruption dzavakanga vakupomerwa mhosva kunyange vasina havo kuzobatwa nemhosva kana kuti vakapika jeri. Asi munhu akamboendeswawo kukoti achinzi vakanga vakushandisa masimba avo kuti vaite mabasa echoko muhome. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinotariswa pari kufa vaRupia Banda. Asi muchishona kana tiri kuno kuZimbabwe vanhu vanoti wafa wanaka. Isu vekuZimbabwewo tiri kuchema nekuti vaRupia Banda munhu akazvarirwawo kuno.
Chii chimwe chingadzidzwawo neZimbabwe kubva kuupenyu hwavo?
Kunyange pavakazodyiwawo vapedza 3 years dzavo dzavakanga vari president vaRupia Banda havana kurambira pachigaro. Chinova chunhu chakarambawo chichiratidza kuti Zambia inyika isina dambudziko rekuti vanenge vadyiwa pazvigaro vagosiyirawo vanenge vahwina. Izvozvo zvinhu vakaramba vachichengetedzawo chimwe chechinhu chakanaka munyika yeZambia. Chinovawo chinotarisirwa kuti chingaitikawo munyika yeZimbabwe. So vari pia banda vanhu vanovaona semutungamiriwo akashandira nyika yake. Ndokusaka kunyange president veko vaakaende ichilema vapawo mashoko ekuchema vachirangarirawo basa rakaitwa navari pia banda.
Mumiriri weWarren Park mudare reparamende vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaShakespeare Hamauswa avakambodzidzisa paMulungushi University kuZambia vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti vachange vachiwedzera rubatsiro ruri kupiwa nyika yeUkraine nemari inosvika mamiriyoni mazana masere kana kuti $800 million. Mari iyi ndeyekutenga zvombo zvehondo nekubatsira vari kutiza hondo iri muUkraine iyo iri kurwisana neRussia. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zviri kuita America zvinoratidza kuti nyika iyi iri kutopinda muhondo iyi nekabisira. Mutungamiri weRussia waVladimir Putin vakataurawo nezuro vakati vanga vasina dzimwe nzira dzekugadzirisa gakava ravo neUkraine kusara kwehondo sezvo hurukuro dzavaedza kuita nenyika iyi murunyararo dzisina kufamba zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya weStudio 7 namuzvindafundo Masocha nezvenyaya iyi.
Ndinoona sokuti zviri kuitika izvozvi zvokukupira mari norutsigiro pamwe chete nokunzwa zviri kunge zvichitaurwa navaPutin zvinoita kuti tione kuti hondo iyi ichiri kuenderera mberi. Zvinova zvinhu zvinoshungurudza chaizvo nyangwe vachinge vachitaudzana Russia neUkraine neshamwari dzeUkraine kuti vakwanise kuwana chibvumirano chokumisa hondo iyi, asi kana zvombo zvichienda zvekare nokunzwa kutaura kuri kuita vaPutin, tine tichiona kuti tiri muhondo iyi kwenguva yakati rebei sepasi rose, nokuti zviri kuitika kuUkraine ndo zvatoona zvichinge zvichibata vanhu vakawanda, kuafekta vanhu vakawanda pasi rose kunyaya dzepeturo nezvimwe zvokutengeserana pakati penyika. Saka tiri mudambudziko iri kwenguva yakati rebei chaizvo.
Tinoonawo America inotaura iyo kuti ichange iri kupa Ukraine. VaBiden vataura ivo kuti vachapa mari inowedzera ye$800 million uyezve nezvombo zvokushandisa. Munoona seizvi?
Ndinoona sokuti kutopinda muhondo kuri kuita America neimwe nzira. Zvinova zvinotiswededza padhuze neyatingangoti isu World War III, nokuti zvombo izvi kupiwa kwazviri kuitwa Ukraine nerubetsero rwemari zvinenge zvichitotutumisa Russia kutsamwa kuti ikwanise pamwe kuzoshandisa atingati manuclear weapons aya anogona kuuraya vanhu vakawanda, machemical weapons anogona kuti vanogona kumadira muUkraine imomo zvozokanganisa zvakawanda zvichiuraya vanhu vakawanda, vamwe vari muUkraine navamwe vasiri muUkraine. Saka patasvika pakuda kutaurirana chaizvo kuti hondo imbomira, vachitaurirana vaikuti vakwanise kumisa zvese zvokuramba tichikutidzira, nokuti moto uyu uri kuiswa navaBiden kuUkraine havanavo option. Vanofanira kusapota Ukraine nokuti America ine zvakawanda zvainowana kubva muUkraine. Pasi rose rine zvakawanda zvarinowana kubva muUkraine, zvinofanira kudefendiwa nezviri kuita vaBiden.
Tinoonawo zvakare kuti pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri imomo muUkraine zvaasvita zvidzidzo zvepamusoro zvakawanikwawo zvichitiza hondo iyi vamwe vachidzokera kumusha. Pane zvamungakurudzire hurumende yeZimbabwe here yakavabatsira nematikiti kuti vawanikwe vachipa rubatsiro kune avo vakadzokera kumusha?
Hurumende yeZimbabwe yakaita zvakanaka, asi zvayabatsira vana ava kudzoka kuZimbabwe ngaichirega kungovasiya vakadero. Ichivabatsira zvekare kuti kana vachikwanisa kufana kumboenda mumayunivhesiti omuZimbabwe, bomba vapfuurire mberi nedzidzo yavo, kana vachikwanisa kuenda kune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa wana Zambia kana dzimwe paine mari dzacho ngavabatsire vana ava nokuti vana ava navamwe vose vari muZimbabwe ndo yatingati ndo future yedu hatingangovarege kuti vadzoka kumba tochivasiya vakadero vana vanga vaine shungu dzokuzvisumudzira pamwe nokusumudzira nyika yeZimbabwe nepasi rose nokuinda kunodzidza kure kure kwakaita saikoko zvino vakanganiswa hurumende ngaichiramba ichivabatsira nenzira dzaingaonavo kuti varambe vachisumukira nokuti vana vatingatiiswa nenjere vane shungu dzokuti vasumudzire nyika yedu.
Ava vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuDefry University kuColumbus kuOhio.
Vateereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa 3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa chelive talk kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive talk mugovera nesvondo.
Bazi rezveutano runoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana negumi nevasere kana kuti 5418. Vanhu mazana maviri nemakumi masere nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro kusanganisira vana vechikoro makumi mashanu nevasere. Bazi rezveutano runoti vanhu makumi matanhatu nevaviri vari muzvipatara uye pavanhu ava makumi mana nevaviri havana kubayiwa nhomba asi vamwe makumi maviri vakabayiwa nhomba. Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba kuti inyatsoshanda zvakanaka. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nigeria inoti yakabatsira zvizvarwa zvayo zvinosvika chiuru chimwe chete nezviuru mazana masere muUkraine, asi pane vamwe vadzidzi makumi masere mudhorobha reHerson. Guta iri rave mumaoko eRussia uye vadzidzi ava vave kukumbira hurumende yeNigeria kuti ivabatsire. Vadzidzi ava vanoti havachina chekudya uye vakadzimirwa magetsi kunyange iri nguva yechando. Zvizvarwa zvekuAfrica zvinosvika zana nemakumi mashanu zvinonzi zvinogona kunge zviri mudunhu iri. Kurukota runoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muNigeria vaGeoffrey Onyama vanoti vari kutaura nemumiriri wenyika yavo muUkraine kuti vaone kuti vangabatsire sei. Dare repamusorosoro muCuba ratongera vanhu zana nemakumi maviri nevasere kugara mujeri kwemakore makumi matatu mushure mekunge varatidzira kusafarira kwavo zviri kuitwa nehurumende muna chikunguru. Vanhu ava vakatongwa muna zvita vakapomerwa mhosva yekuputsa zvinhu nekukonzera kusagadzikana munyika iyi. Vanhu vanodarika mazana manomwe vakasungwa mukuratidzira kwakaitika mumatunhu mazhinji enyika iyi. Sangano rakazvimirira reCubalex riri muMiami muAmerica rashora zvikuru zvirango izvi richiti mutemo hauna kutevedzerwa. Pakuva iyo vanoongorora zvematongerwo enyika nevemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kunyunyuta kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuramba ichikwira munyika, mapato ezvematongerwo enyika ari kukwikwidza musarudzo dzemabi election dziri kuitwa musi wa 26 mwedzi uno unove mugovera wesvondo runouya ave mushishi kumhanya nendima kutsvaga rutsigiro kekupedzisira. Mapato akawanda akaronga misangano kubva mangwana chishanu, mimwe misangano ichiitwa nemugovera, vamwe vachiita misangano yavo nemuvhuro svondo runouya. Mamwe mapato ari kunyunyuta kuti ari kunyimwa mvumo nemapurisa yekuita misangano yayo mune mamwe matunhu achinzi kunenge kuine mutungamiri wezanu PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiitawo misangano nenhengo dzebato ravo. zvinonzi pamutemo mapato anobvumidzwa kutsvaga rutsigiro kusvika pamazuva mana sarudzo dzisati dzaitwa. Ukowo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakatozivisawo kuti yakatodhinda kare mapepa ekuvhotesa, uye vose vari kukwikwidza musarudzo idzi vave kukwanisa kuwana gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Mapato 16 kana kuti 16 achakwikwidza musarudzo idzi. Mukutarisa nezvegadziriro dzekupedzisira dzemapato, Tabata Munyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato idzva repatriotic Zimbabweans vapishai muchauraya, pamwe nemutauriri webato reMDCT iro rinotungamirwa navaDouglas Ngonzora riri kupinda musarudzo seMDC Alliance waWitness Dube. Tatanga nekubvunza vamuchauraya kuti zvakamira sei mubato ravo.
Isusu webato repatriotic Zimbabweans kana kuti PZ tafamba chaizvo nebhora panyaya yekugadzira sarudzo dzemabyelections ari kuitika musi wa26 March. Panyaya dzekuti mapurisa ari kubvumidza here kana kwete kusangano dzedu, isusu hatisati tapinda muproblem yacho because hatisi kunotifaya mapurisa, tiringoita tisikazisi mapurisa. Tiri kungoita muchinyararire misangano dzedu, tongoti kana vazosvikawo petiri tinozozviona tasvika ipapo.
Vadhuve, mungatiudzawo kuti gadziriro yebato renyu yakamirawo sei kusvika pari nhasi?
Hongu, tatenda zvikuru sane mukana iwoo. Isusu sebato reMDCT riri mugungano reMDC Alliance rinovazvita ratichashandisa pamabyelections iwawo, tiri kuenderera mberi negadziriro dzemabyelections iwawo. Makaona vhiki rapfuura iri tanga tiri paZimbabwe grounds, kwakauya vanhu vakawanda chose kuti vazonzwa mashoko emutungamiriri wedu vasimboti Douglas Monzora, nekuti chii chakambokonzera nyaya yekubviswawo yevamwe vatakabvisa. Sama councillors akawanda, president akazvitaura, vakabvisirwa nyaya dzeuori.
Izvi tiri kutotanga kuzvinzwa izvino kuti makansera mazhinji makabvisira uori. Tainzwa kunga maiti vaenda kune rimwe bato reMDC Alliance.
Ndo zvimwe zvacho zvavanga vakuita kana takuvati ngavauye kubato kuti tinzwe nyaya dzavo, vobva vatiza, vobva vatanga kuti ivo vanosapota vachamisa. Asi isusu sebato chikonzero chaicho chaicho chakaita kuti tisanzwisisane nemakansela zvakawanda inyaya yeuora.
Vamuchauraya, tiri kuona kuti mazuva ekukambena akusvika kwamvura yacheka makumbo. Urongwa hupi hwamuinawo hwekutsvaga rutsigiro mazuva ekupedzisira iwayo?
Izvozvi tiriita marallies etiri kuita mumadifferent wards nemaconstituencies ane maelections. Saka izvozvi tine program line up yedu inosanganisira kuchivi south kwangundu, inosanganisira mabvuku tafara, inosanganisira highfields kuwadzana nechikanga danga mvura. Tiite misangano yedu iri kubudirira zvakanakisisa.
Toendawo kuna Vadhube. Vadhube, gadziriro yemisangano yekupedzisira yakarongwawo nebato renyu?
Tanga taronga musangano kubhinga musi wa21 wakakanzurwa nemapurisa. Izvezvizvi tiri mubishi rekuti tione kuti tingaite here musi wa22, nekuti vakatiti ivo vamunangagwa vanenge vari ikoko. Asi tisu tanga tatotanga kunoti toda kuita rari ikoko, pataka vanga vatibvumira. Ndobva kwauya zvichinzi ZANU-PF ichange iri ikoko, ndobva vakanzura yedu vakati havasisina main power. Zvakamboitika futi kuEpworth, takati taita meeting ZANU-PF ikauya ikapinda ikoko. Saka izvezvizvi malast meetings edu tichaita kumasvingo, tichaenda kwamutare, tichaenda kunenge kuchienda mamwe maleaders edu zvavo vasiri vasimboti. Asi tichatoona kuti ndepapa pangaende simboti takunopedzisira sarudzo idzo dzidzi kune macandidates edu kwatinogona kusvika tichitaura nevanhu. Asi bato rakagadzirira chose.
Vamuchauraya, muri kugutsikana here negadziriro yaitwawo neZimbabwe Electoral Commission kusvika pari nhasi?
So far as a new party atinga comment too much. much on conduct iliitwa nge ZEC except kuti tikuona haidusenge ZEC ilikuanza ma meeting ma workshop kuti kubvisa ma candidates edu nema agents from campaigning kuti tipedze nguva tichiita izvozvo but as PZ takati hatisi kuita misangano naivo veZEC isusi tiri kuita misangano nevanhu vachativhotera saka misangano dzeZEC takadzisendeka paside ndoimwe strategy yatakaona kuti ndo panenge padotore ZANU-PF neZEC kuti kubvisa vanhu paground kuti vaswero vari kuma meeting kadziro iripo tiri kugutsikana isu tiri kugutsikana ngeground retiri kukafa hatisati tanyatsotarisa kuti ivo vacho vari kuita chii veZEC tiri kuconcentrata nekumobilisa masupporters edu
vadhuve kusvikawo pari nhasi muri kugutsikana here negadziriro yaiitwawo neZimbabwe Electoral Commission
hatigutsikani nekuti zvakawanda chose zvavangadaro vachiita nenzira iri nani zvese zviri kutaurwa izvozvo zviri mavoters mumo zvese zviri kutaurwa kuprinta maballot papers maparties asina kuziva inyaya dzavaigona kuimprova kuti maelections edu asanyanyoite mutauro zvinopa dhemokrasi yedu chiremera kana zvikava pachena zvese izvozvo saka ZEC ine basa rekuti inge ichiimprova maitiro yainoita masystems iwawo tofunga kuti vanozvitozivawo
vanga vari mutauriri webato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Mwonzora iro riri kupinda musarudzo seMDC Alliance waWitness Dube. Manzwawo zvakare kubva kumunyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato rePatriotic Zimbabweans vapishai muchauraya.
Vateereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa chelive talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chelive talk chatiri kuparura nhasi ichi. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Chirongwa cheWomen's Round Table chatinotaura nezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi na 8 PM tiri kutarisa nezvemusangano weUnited Nations wepagore uri kutarisa mamiriro akaita zvinhu kumadzimai kana kuti status of women uye zviri kuitika kuUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongu yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu vakawanda munyika voshora zvikuru kurohwa kunonzi kwaitwa mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Kanembe vanozivikanwawo nerekuti madzibaba veshanduko. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri kurufu rwevaimbo wemutungamiri wenyika yeZambia Varupia Banda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 17 kumbimbitho 2022 ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje. Umlandeli webandla leCitizens Coalition for Change omkhulu umnumzana Godfrey Karembera odume ngegama lokuthi Mazibaba Beshanduko utshaywe ngamapolisa walimala kakubi namuhla waphinda wabotshwa. Uhulumende usungula uhlelo lokuphuma ijumo esiyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 kusukela ngeviki ezayo. Abanye bancoma elemelika ngokunikeza ele Ukraine izikhali zokulwisana lele Russia ezibiza isigidi ezingamakhulu ayisishiyangalombili zamadola $800 million. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umlandeli webandla leCitizens Coalition for Change omkhulu umnumzana Godfrey Karembera odume ngegama lokuthi Mazibaba Beshanduko ubotshwe ngamapolisa eHarare namuhla amtshaya walimala kakubi. Amagqwetha akhe awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi uvalelwe eHarare Central Police Station njalo wetheswa icala lokubangela ukungahlaliseki emphakathini i-disorderly conduct. Ibandla le-CCC lithi uKarembera ubotshelwe ukugqoka isembatho saleli bandla esilithanga kanye lokukhuthaza abantu ukuthi bavotele umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa lamalunga alo. UMazibaba Beshanduko wazakala ngokugqoka isembatho eside njengamapostoli esilithanga okungumbala we-CCC. Njalo uvame ukubonakala egida ethwele umqwayi emhlanganweni yaleli bandla. Imfanekiso esenkundleni zebulenjini ibonisa elimele kakubi emhlane. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi liwubonile lomfanekiso njalo lusadingisisa ukuthi kuhambe njani. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi baya kusola kakhulu okwenziwe ngamapolisa.
Sibamba owangaphansi namhlanje kukhulu lokho okwenziwe ujaha lo olilunga leCitizens Coalition for Change. Kambe umuntu abambamba ezihambela eyedwa edorobheni bambambe ngenxa yokuthi uvunule izigqoko ezeyelo. Siyabona njalo siqinisile ukuthi kugolomba inyoka esemlindini besenzela ukuthi abantu bangahlala bangaphindisela njengoba iconstitution constitution yavuma okuthiwa ukuzivikela i-safety defense. Bafuna ukuthi abantu beZimbabwe bangazonda bavuke babe sebedubula abantu sebecitsha sebecancel ama-election. Sifuna ukusola lokhu kakhulu esithi ngesikhiwa strongest terms we condemn the barbaric act, cowardice, lokwesaba izithunzi zabantu. Ubaba lo esithi umfundisi wethu okuthumayela faka intshukuntshu nomdlahlandlela ebantwini lomdladla baphonga umbamba estrithini bambhula bamenza lokhu. Amanxebala kambe ngithi ngabe kuthiwa kulamadokotela ama-major street bangathini ngabantu abalohluko olunjalo? Abantu bafanele ukuthi khathesi babone sibili ukuthi bengenza njani, ngoba umbuso lo esikuwo utshengisa ukuthi intando kayiphikiswa. Yikho bekusala bekhala ngama-sanction, bangabona ama-sanction sekhutshwa benza izinto ezinzima kwenzela ukuthi lokhu becatsha ngawo. Sesimelele ukuthi bonke abantu beZimbabwe bakuhoze bangena ezistrithini peacefully bedemonstrata ngocuku olenziwa uZulu weZimbabwe. Umbuzo omkhulu yikuthi uPresident Mnangagwa lo-deputy wakhe uChiwenga bathi udlame lungabi khona eZimbabwe, lokho siyabaqakazela. Kanti batshela bani udlame esilubonayo khathesi oluvele emapholiseni? Amapholisa azakhuzwa mbani, azalaywa mbani? Sesimelele ukuthi amapholisa atshayele umemba yethu le ayisemthethweni, sizwe ukuthi kanti bona bathunywa mbani. Ngoba siyahlaloke sithi hayi udlame asilufuni, ngapha ebusuku lijojozela abantwana. Amapholisa asebenza ngomthetho, asebenza nge-constitution, afanele ukuthi agcine umuntu wonke njalo alondoloze i-constitution. Uma sekusiba nje, ngubani ozalondolozela i-constitution? Ngubani ozavukela abantu abangalamandla? Yikho silapha nje siyacebisa upresident weZimbabwe leparty yakhe ukuthi hatshi bo abantu beZimbabwe abafuni ukubuyela kugugurawundi, ngoba lanamhlanje emandebeleni abantu abakho ngenxa yebaqedele igugurawundi. Sekuigugurawundi yesithathu yini? Saba le gugurawundi yabulala abantu ngo-1980 kwabuya uMrambo China, khathesi sokubuyale ekunye dispensation. Sithi mayuyu, thina sifuna i-peace and tranquility, sifuna ukuhlala kahle.
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Uhulumende usesungule uhlelo lokuphuma ijumo esiyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 endaweni ezichiyeneyo. Lolu hlelo luzaqala ngomvulo ozayo mhlaka 21. Ugatsha lwezempilakahle luthi luzahlaba labantwana abaleminyaka esukela kwelitshumi lambili 12. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba owenziwa maviki onke ngemva kokuhlangana kwedale labaphathintambo ele-cabinet. Lombiko wethulwe ngumphathintambo wokulondolozwa kwemvelo, uguquka komkhathi kanye lezokwethekelelana uMnumzana Mangaliso Ndlovu, emele umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa.
The government is appealing to all Zimbabweans to take the COVID-19 pandemic seriously and as such are required to continue to adhere to the laid down World Health Organization and national protocols at all times. These protocols include the following: wearing of masks at all times, washing of hands and observing social distance. The citizens are being urged to be on their guard at all times to minimize.
Uhulumende ucela uZulu ukuba angaze aluthatha lula lolubhubhane lwe-COVID-19 njalo aqhubekele phambili elandela lezo ziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso ye-World Health Organization, i-WHO, kanye lezabekwa nguhulumende ezigoqela ukugqoka lawo mamaski ngendlela eyiyo, ukugeza izandla sikhathi sonke kanye lokungasondelelani eduze.
Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni eyeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Stanford Nyatsanza ulandisa kabanzi ngasebekunanzelele edabeni lwenhlelo eziqhutshwa nguhulumende ekumelaneni le-COVID-19.
We expect a situation whereby the health sector in the context of the COVID-19 pandemic should be given much attention by at least meeting that 15% threshold as per the requirements of the Abuja Declaration.
Sikhangelele ukuthi luqakathekiswe uhlangothi lwezempilakahle kakhulukazi ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 lutholiswe imali eyanelayo njengalokhu okwavunyelwana kwisivumelwano se-Abuja Declaration.
Omunye wabalwela ilungelo lenhlalakahle yabantu umnumzana Charles Nyoni uthi kusobala ukuba uhulumende akaqakathekisi kangako umsebenzi wempilakahle yezizalwane zakhe.
Le into nje ebuhlungu kakhulu njalo etshengisayo ukuthi ama-priorities ethu lo hulumende kamisekanga kakuhle okukhuthazwayo ukuthi uhulumende kumele azikhanyele ukuthi kuyini abakuqakathekisayo. Kuqakathekiswa izinto ezingelangqondo noyezinto ezingancediyo, izinto ezingasiziyo ukuthi ilizwe likhutheke lihambelele phambili endabeni ezokuba nempilakahle kaZulu.
Osekuvezwa nguhulumende kuza ngesikhathi lilokhe lingathakazelelwa kangako elizweni ijekiseni lokuzivikela ele-COVID-19 vaccine. Kunje kulabedlula izigidi ezintathu 3,435,409 kuphela asebethe bahlatshwa wonke amajekiseni adingakalayo ukuzivikela kubhubhane lolu ekutshoneni kwelanga la izolo. Ikanti uhulumende wayekhangelele ukuba uza kube esehlabe abafika izigidi ezilichumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiyaphela inyanga kampalakazi nyakenye ukuze kuthiwe uZulu uvikelekile kulolu bhubhane i-head immunity ngesingisi okungasafezekanga lokho njengokuhlela kwakhe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Letale lePhalamende elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa usemangalele umphathi ntambo kahulumende umnumzana July Moyo kukhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo iZimbabwe Anti-Corruption Commission emethesa icala lenkohlakalo ekuthengisweni kwempompi zokudonsa amanzi kunhlelo zogatsha lwakhe. Umliswa uthi impompi lezi zibiza izigidi ezimbili zamadola eMelika i-2 million. Kodwa uthi inkampani eyaphiwa imvumo yokuzithenga ngumnumzana Moyo ingahlolwanga ngokusemthethweni yathi zibiza i-9 million. Kona athi kukhomba sobala ukuqilibezela okwabakhona. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Moyo kumbe inkampani le. Abanye sebencome eleMelika ngokunikeza eleUkraine izikhali zokulwisana leRussia ezibiza izigidi ezingamakhulu ayisishiyangalombili zamadola eMelika i-800 million. Kulabanye njalo abathi lokhu kuza kwezela limpi ngoba umongameli Vladimir Putin wele Russia eselolonga ibutho elikhulu eligoqela abasebenzisa imikhumbi ethwala impopo yombhuqaswe. Kubika uGibbs Dube.
UBiden wenze lokhu izolo kulandela isicelo sikamongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wethule umbiko oqakathekileyo etalele US Congress. UBiden uthi ilizwe lakhe lizanika ele Ukraine imibhobho egoqela eyokudubula indizamtshina zaole Russia ezibomba mahlayana kulelo lizwe. Umnumzana Muzi Dube olandela ukwenzakala kwele Ukraine uthi uBiden uzwela abantu bakwele Ukraine.
Ngesimo esinje akula ngenye indlela ngoba la Ukraine yahlaselwa, so la ukuthi besonge izandla akula ngenye indlela, kumele la Ukraine ma izikhali zikhona akuliwe ngoba manje ukuthi ukukhulunyiswano sokwehlule.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi kukhangelwe ukuba ukulwisana kwamazwe la kuzaqhubekela phambili ngamandla.
Ukuncedisa ngezikhali okwenziwa nguBiden kuyindlela yokuthi njengoba ekhalile upresident we-Ukraine ukuthi ufuna usizo. Okwakuqala kungabe kuyikutshengisa ukuthi athi khona simelawe. Kodwa kumthelela wakho yikuthi impi leyi iza kuba impi enkulu okwamagama ezathatha isikhathi futhi ukuthi iphele. Ngoba ilakho futhi ukuthi ingacina isisiba le guerrilla warfare of some sort okuzaba nzima ukuthi iphele masinyane. Njalo kungenzeka ukuthi ke uBiden njengomkhokheli welizwe elikhulu eliyiMelika kulabanye futhi abangani abazafuna labo ukuthi bathi simelawe Biden. So yikukhula kwempi lokho kuyinto ke enzima kakhulu.
Lo ngusekelwa ngumnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU PF.
Umongameli weAmerica umnumzana uJoe Biden utshengisa ukunganaki kwezinto ezenzakalayo kwamanye amazwe. Ungathi ubona amazwe ethobeleni kanje, ubona sokubulawana kanje, wena ube nguwo okhwezelayo, uyabusithi ngumuntu onjani. Ngabe engumuntu ozwayo, umuntu ozwisisayo, ngabe uba ngumlamlankunzi, hathi umuntu ofuna ukukhwezela ngokuthi usesipha izikhali abanye olunye uhlangothi ukuze lulwise olunye uhlangothi. Lokho yiko kutshengisa ngempela ubana vele iAmerika nangwayo idla vele ngobudlongodlongo obenzakalayo emazweni athiyethiyeneyo. Sikubonile kusenzakala e-Iraq, sikubonile kusenzakala e-Libya, siyakubona kusenzakala e-Afghanistan, kwenzakala e-Israel nasema-Palestinians. Kwenzakala indawo eziningi kakhulu, bekwenza khonoko ngoba bazuza inzuzo ngokulwa kwabantu. Bona babona kuyi-industry egcweleyo, babona imali nxa kusiba lento ezinje. Noma thina sibona igazi lichitheka, sibona ukulahlekelwa imphefumulo, bona bazibonela imali nje qha. Ngoba ngabe ngumuntu ozwayo, umuntu olozwelo, ngabe uba ngumlamlankunzi, ngabe uyahamba phakathi kwe-Ukraine ne-Russia athi mayuyu ayikhumisane umlota athi ubana aphe abantu izikhali.
Bakhala njalo ngokuza kwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe ezifunda kwele Ukraine esezibalekile kulelo lizwe. Uncube uthi abafundi laba sebephelelwe ngumphako.
Kuyatshengisa ukuthi iphupho labo lingabe selitshabalele. Ngoba lapho kuzaze kulunge khona ngendlela eyokuthi impi ungayibona ipakwa ngalindlela ipakwa kufakwa izikhali kusho ukuthi ngikhona kuzaliwa kuzaba isikhathi eside. Akwandanga ukuthi impi ingaliwa nje ngayona le ndlela sokufakwa izikhali iphelelula.
Okwamanje uhulumende kaPutin ubhomba ngamandla emadolobheni ajiyeneyo kwele Ukraine njalo uthi ibutho lakhe elisebenzisa imikhumbi ethwala imibhobho emikhulu sokumele lisuke duzane lakwele Japan liye kulwandle lwe-Black Sea duzane lakwele Ukraine. Umnumzana Lloyd Austin okhokhela uhlangothi lwezomvikela kwele Melika ukwele Slovakia namuhla lapho obonisana khona lamanye amalunga e-NATO indlela zokulwisana loPutin. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKip Stube.
Ulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela imikhankaso yokhetho lwama-by elections. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi banengi abantu abasebenzisa izidakamizwa kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. I-WHO ithi iningi labo bakuzwekazi e-Afrika. Ithi lokhu kubangelwe yikuvalwa kwezikolo nokuswelakala kwemisebenzi emhlabeni wonke jikelele ngesikhathi kulwiswana lomkhuhlane we-COVID-19. Abajabuka kwele-South Africa abafunda kwele-Ukraine sebephendukile ekhaya kulandela ukuqhamuka kwempi phakathi kwelizwe leli lele-Russia. I-Associated Press ibika ukuba abafundi laba abaningi bafundela ukuba ngodokotela. Ele-South Africa lizama ukuthenga izifundi ezifika ama-50 ezifunda kwele-Ukraine. Ele-North Korea lithule zwi ngokwenzakale izolo kulandela ukuzama ukusebenzisa isikhali sema-missiles esidubuke emoyeni kwagcwala izihlepho zonke yonke indawo duzane ledolobho lePyongyang. I-Reuters News Agency ibika ukuba eleNorth Korea belizama ukulolonga isikhali semisayili kuzokwenzakale lokhu. Akwaziwa ukuba kulabantu abalimeleyo kumbe abafileyo kwisehlakalo lesi.
Iya phambili imikhankaso yokhetho lwama-by-elections njalo amabandla ancintisayo akhangelelwe ukwenza imihlangano endaweni ezitshiyeneyo ngempelasonto. Imikhankaso le izaphela sokusele insuku ezine ukuthi lwenziwe lolu khetho mhlaka-26 ngomgqibelo weviki ezayo. Sixoxele umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe, umnumzana Kwanele Hlabangana.
Sina njengebandla le-Republican Party of Zimbabwe, RPZ, sizimisele ke ukugijima ngalolu khetho. Silabo abasimelayo kulolu khetho enkulumane constituency for member of parliament. Silobaba uGregory Ncube. Kuthi njalo ephumula for a member of parliament silobaba uStanford Nyoni laku ward 12 elobhengula silomama uEsnat Khumalo omele ukuba ngokhansila. Lukhetho oluqatheke kakhulu kithi njengeparty ngoba iparty yethu sasentsha isakhula siqale ukungena kukhetho ngo-2018 kungakho ke sikhangelele ukunqoba njengoba ubuza ngendlela ephezulu kakhulu. Sesingenile ebantwini sakhulumisana labo sisenza lokho abathi i-door-to-door campaign besingena indlu ngendlu sikhuluma labantu ngoba thina siyananzela ukuthi ukhetho lolizwe lama-by-election lwazalwa ngenxa yokuthi bekungala kuzwanana phakathi kwamaphathi athile. Abantu bengasaqakathekisa imfuno zabantu kodwa sebeqakathekisa kakhulu izikhundla zabo. Ngakho thina sithi nxa kuyiwa phambili akukhangelwe kakhulu ukuthi abantu bona bafunane, hathi ukuthi baqakathekise izikhundla.
Siyabona ukuthi abebandla le-TRC bahlangana lodlakela kanti njalo bayahlukuluzwa. Lina alikahlangani lakho yini lokho?
Thina njengebandla le-Republican Party of Zimbabwe siyakusola kakhulu ukuhlukunyezwa kumbe ukwethuselwa kwalabo abaye bengenela ukhetho. Ukhetho akumele angalwenzakale kulabanye ababotshwayo kumbe abatshaywayo. Sifuna kube lokuthula ngoba nxa kulokuthula ilizwe liyaphumelela, njalo abantu kumele bakhethe inkokheli abazifunayo bekhululekile, hathi ukubanjwa ngamandla. Hathi thina besingakakuboni ke lokho okukhulunywa ngamanye ababandla liwatshoyo besingakahlangani lakho. Kodwa nxa kukhona siyakusola kakhulu. Ngilethemba nxa sesiya kumnyaka ka-2023 akusize sibe lakho lokho. Kuyinto embi kakhulu ukuthi abantu bahlukunyezwe ngesikhathi sokhetho.
Umnumzana Kwanele Hlabangana ngumholi webandla le-Republican Party of Zimbabwe. Sixoxe njalo lelunga le-TRC umnumzana Edwin Ndlovu oncintisa ukuba ngukansela ka-Ward 8 kobulawayo.
Amalungiselelo okhetho lwama-by-election luqhubeka lusiya phambili luhamba kuhle kakhulu. Izakhamizi yama-citizens alithembisa ibandla le-Citizens Coalition for Change i-TRC ukuthi bazalivotela. Uhlanganisela khona lapha kobulawayo lapha esibhoda khona singamakhandidati atsha abantu bathembisa sibili. Phezu kwakho konke abantu bathakazelela ubukhokheli bomongameli wethu Advocate Nelson Chamisa. Abantu babuthanda kakhulu bayamthanda, yikho ke bathi hayi bonke abazabemele ibandla leli le-Citizens Coalition for Change bazalivotela. Ahamba kuhle amalungiselelo kobulawayo, yebo kambe asikadibani asikahlangani lokuhluphayo kangako, kodwa abantu ke benelisa ukuthi bangene ke bacela amavoti kuzakhamizi kuma-citizens njalo ayathembisa ama-citizens.
Uyatsho ukuthi bayathembisa abantu ukuthi baza kuvotela, wena ubathembisani?
Abantu bathembisa sibili, mina ke ncintisana ngoward 8 kobulawayo imzilikazi ngubo yenja Thorn Groove le-Paperfields. Abantu bathembisa ukuthi hayi bazamvotela bangukhansila wabo ibandla labo le-Citizens Coalition for Change bayalithanda kakhulu. Lami ke ngiyabathembisa ke ukuthi bangamvotela ke kuma-by-election analabo yayo. Ngizaba isigijimi sabo esizahamba ekhanseleni siyefaka ke ama-by-laws aza ncedisa ukuthuthukisa idolobho lakobulawayo ancedise ukuthuthukisa izakhamizi zewada thuthukise umuntu wonke okobulawayo sincedisane njalo kweze-service delivery indaba ezihluphayo ezamasuwa indaba zamanzi indaba zemigwaqo leyi bakithi efileyo elama-potholes amakhulu kakhulu ngiyathembisa ukuthi nisebenzisa labanye abakhula bami amanye ama-councillors izinto esizazikhangela zona lezo ukuthi zilungisiswe njalo bayatsho njalo izakhamizi zikawadi yethu ukuthi-ke zifuna-ke umkhokheli othumekayo ozaba ngumessenger ngesilungu ozabe gijime esiyalapha lalapho abamthuma khona ngiyathembisa-ke ukuthi hhayi ngizabanika ubukhokheli obunjalo okuthiwa ngesilungu i-7 leadership.
Umnumzana Edwin Ndlovu uncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 8 kobulawayo ekubandla le-CCC. Loba nje imingcele yeZimbabwe isivuliwe abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe bathi akukabi lobubelo kangako ngenxa yemigoqo efunakalayo kwele Botswana efana lokuthi umuntu kumele abe hlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kubika umqondisi Dube.
Ngolandela isinqumo sikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sokuthi avule imingcele emavikini asanda kudlula kube lethemba lokuthi isimo ikakhulu kwabaphila ngokuthenga lokuthengisa isizaba ngcono. Kodwa noma nje sewuqale ukuthi indlela ivuthwe phakathi kweZimbabwe leBotswana awukafiki kuzinga laphambilini kokuqhamuka kubhubhane lwe-COVID-19 ophila ngokuthengisa impahla phandle kwelizwe, umnumzana Rodwell Moyo uthi isinqumo seBotswana sokuthi abangenayo kumele babe bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 yikho kudala ukuthi iningi libe madolo nzima ukuchapha liyethengisa kumbe lithenge impahla. IBotswana ithi kumele umuntu abe ehlatshwe ngokupheleleyo kumbe avume ukuhlatshwa emngceleni uma kungenjalo kavunyelwa ukungena elizweni.
We've got i-challenge yabo PCR. IBotswana yona iyalifuna ukuthi umuntu abe fully vaccinated. Silabo abantu amongst ourselves who are not vaccinated. And then nxa ungekho fully vaccinated, that means awusangeni kwele Botswana. So usuka kubulale ibhizinesi-ke njalo sokuza-affecta ibhizinesi kakhulu.
Okunye ukuthundubeza intshukuntshu yabanye ikakhulu abathengisa emkambo impahla abazithenga eBotswana yimithetho kahulumende yokuthatha enye ingxenye yenzuzo iluhlobo lwemali yakwamanye amazwe bona bephiwe uhlobo lwama-bond notes.
So nxa suthathele i-profit yakho in the form of forex usinikwa iZimbabwe dollar, imbona ngani wenza ibhizinesi zingakhuli. I-incentive lana abathi bana incentive ukuthi bayakuchila i-forex yakho. Bekuni i-forex yakho imali yakho in the form of RTGS codenamed as incentive. Bona ngani akukho right. We remember during ukugone ngobank governor sasithola ama 3% ukuthi we managed to go out. Yayincedisa kakhulu ngoba lama expenses wawuyincare usiya yenza ama expenses lawo ayisiba covered on the way.
Unkosikazi Deborah Mkhasa unhlanganiso yeBlue Vendors and Traders Association uthi kukhona okuthile abaphila ngokuthenga lokuthengisa ababhekana lakho.
Emaboda bafuna i-certificate of vaccination kuyukuthi nxa sikhangele thina njenge-informal sector simbona sibhadalelwa imali eningi kakhulu esingeke siyi-afforde at a time. Le i-period yangikhona ukusebenzisa i-certificate lesi sindutshwane ngoba nxa sikhuzile amaboda siba lezikhathi ezithize sizifuna ukuthi sihambe sometimes sabe sithole impahla ezokuthengisa ezokuthi sifuna amalanga athize.
Kubikwa sekulohlupho lomkambo ngoba kulabantu abaningi abakubhizimusi yokuthenga lokuthengisa ngenxa yokusilela kwemisebenzi eZimbabwe iningi seliphila ngokuthengisa impahla evela phandle kwelizwe. Umkhasa uthi njalo iningi labantu labathengayo abalamali yaphandle kwelizwe.
Sizinanzelela njalo ukuthi challenge yethu siyawoda ngemali zangaphandle ama-rands lama-US dollars but ngapha kokulawayo uma sizithengisa ama-customer ethu amaningi ngama-77 abahola i-bond RTGS abahola i-plastic money okuthi at the end of the day sigcina sesiyithola imali engahambelanile ukuthi isihote ngayo sigcina sesisiwa kumabhizinisi ethu.
Abamabhasi labo bathi abakaboni iningi liqala uchapha kumbe ukungena ubuningi phakathi kweBotswana leZimbabwe. Iofisi yomeli weZimbabwe kweBotswana yabika ngozibandlela ukuthi amabhasi azamiswa kancane ukuchapha imincele esuka eBotswana ngoba ebangela umemetheka kweCOVID-19 njalo bechaphisa abantu okungekho emthethweni. Owezempila kahle emngceleni weRamakhobane unkosikazi Kenanawa David uthi sebebisele abambalwa abakade befuna ukungena bevela eZimbabwe ngesizathu sokuthi abahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela iCOVID-19. Ngingumqondisi wendaba zeStudio 7 ngisabon kwele Botswana.
Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Asibeni sonke kweza kusihlwa ngo-7:30. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.